vakuru veMMCZ vamiswa pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vachibvunzurudzwa pamusoro pematengeserwo aiitwa mangoda ekwamarange. Vakuru ava vatadza kupindura mibvunzo yakawanda, zvikuru sei wekuti kambani yavo yakatengesa sei mangoda ekambani yavaLove Mock Rotary mushure mekunge kambani yavo Canadian Miners yatorwa rezinesi rekuchera mangoda. Sachigaro vekomiti vatemba Muliswa vati MMCZ inoshandiswa nemakurukota ehurumende kuita chitsotsi, uye izvi ndizvo zvimwe zvinoita kuti makambani makuru emangoda asade kutenga mangoda kubva kukambani iyi.
Zvinotsamwisa kuti tiri kufamba tichiti Zimbabwe is open for business, asi makambani akaita senyu asingakoshesi mari dzevanhu dzavanenge vashandira.
Asi vakasanobata chinzvimbo chemukuru wekambani iyi vamasimba chandavengerwa vaudza komiti kuti MMCZ inotengesa mangoda aya zviri pachena. Vati ivo ndivo vane mvumo yekutengesa mangoda ese munyika, uye havana ruzivo rwekuti pane mangoda ari kutengeswa zviri kunze kwemutemo. Panyaya yakataurwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti nyika yakarasikirwa nemangoda anokosha mabhiriyoni 15 emadhora vachandavengerwa vati havana ruzivo nazvo. Vati kubvira muna 2007 kusvika gore rapfuura nyika yakatengesa mangoda anokosha mabhiriyoni 2 nezviuru mazana mana zvemadhora chete.
And the total carats that we have in our books are 51 million.
Takatengeswa makarati emangoda anodarika 51 million, pakawanikwa $2.4 billion nechidimbu. Ndiyo mari yatawana kusvika parizvo.
Vachandavengerwa vatiwo vanhu vanofanira kuvapa mukana wekuti mangoda enyika anogadzirwa kuBotswana, vachiti ivo havana ruzivo rwokuita izvi. Asi nhengo dzekomiti dzati kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti MMCZ inofanira kuvharwa nekuti inenge isina basa. Zvichakadai, mukuru wekambani yekurussia yeDTZ Osgio vaVictor Kusler vauza komiti kuti vakakatyamadzwa chose apo hurumende yakavabvutira kambani yavo muna 2016. Vati sevanhu vakauza mari munyika havana kufara nedanho iri, uye vakatokwidza nyaya iyi kuhurumende yenyika yavo iyo yakazotaura nehurumende yeZimbabwe. Vatiwo chimwe chisiri kuvafadza ndechekuti kambani yehurumende yakatora mugodhi wavo wemangoda wekuchimanimani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company haisati yavabhadhara michina yayakatora pamwe nezvikwereti zvaive nekambani yavo sekuimbisa kwavainge vaita. Vati pane vanhu vakawanda kuRussia vari kubvunza nezvekutanga mabhizinisi muZimbabwe, asi vari kutya kuti makambani avo anogona kuzotorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.